Donzo ratorwa na minista vamangwiro donzo rakatinakei ratokurudzira nyanyanyanya kuvarapi vedu kuti zvichiva ngavatore maresinesi mumabasa avanenge vachiita toona riri donzo rakanaka sterei tinoritambira isusu sangano rekubata nokuti kana uri murabhi vane matsamba uzivewo kastoma inge mune doctor patient relationship vave nemabasics avanenge vachizivawo urapi hwavo hwekushandisa mishonga yechivanhu pane pambo kuti unokwanisa kuti hauna ruzivo rwakakwana uwanikwa iwe uri kubata mishonga yechivanhu kutaura kwaita minista tinokutenda tivatiitire kuti vatibvisirewo dzimwe nhubutsi dziri kushandisa mabasa eurapi mune zvakaipa varapi vese tive nedatabhesi yatinonyatso kutozita makutai timire takadaiso tine netiwekingi yatinenge tiripo tive tinenge tine mabasics ezvatinoziva tese svarapi tichidzidzisana.
Takanzwawo Dr. Mangwiro vachiti ivo vana nyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana. Munoti
ese ivavava na mbuyo nyamukuta tinenge tichitarisira kuti ikoko mahospitari ikoko ngakuve nedepartment retreatment pavo nechoisi kuti kana vachienda kwete kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side kunosvika anapuwa mapatients ave nechoisi yekuti hai handisi kuda zvemajekiseni ndikuda traditional medicine. Zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaite integrated system ishande pamwe chete zvimwe zvatinotarisira futi tinoita minista vatigadzirisire futi ipapo.
Tanzwa minista vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wekudzidzira kushandisa michina yekutora mabhipi nezvimwe zvakadaro, munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvoti zvataura minista kuti vavo vadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza kutesta mabhipi ndozova kana kuti shuga kuti zvakamira sei. Zvimwe zvatoti testep aiedi zatato rimwe donzvo ravatotiita kuti tione knowledge since vanenge vachiitira nevarapi nemapatients. Saka tinoona kuti donzvo racho ravatora rakanaka, tinorigadzira.
Zvii zvimwe zvamungatidai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatootarisirwa kuti ngora kana chiro achibatwa mishonga iyaya pavo ne safe way yekuhendla mapatients zvimwe zvatootarisira uyewo vapoto vachiine use to develop traditional medicine yekudzidziswa mabasics eurapi vechivanhu zvimwe zvinhu zvatotarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo by wishage kuti kuione traditional medicine side as well as biomedical side pave nechoice pakati pemapatient yekuti kana akapinda ave nechoice yekuti handisi kuda zvemajekiseni handisi kuda ndikuda kuti traditional medicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya sekurusibanda asi vasina maresinesi emasangano yenyu akaita seZinata, munoti pamusoro pavo ivavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi kana ende vachinotoka sa hatizvikurudzirewo futi wemurapi fana kungoone maresinesi avo. Tine vamwe vane urapi wamo vari kushandisa zvishuva zvimwe zvisina vasina matsamba vari kungoiti anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya kwenziri asi asina matsamba. Saka tinotarisa kuti vetmpc secancel yematraditional medical council cancel vanhu ngavange vane maresidensi emaassociation isuni yedu seZinata tinotonetsekana nekuti vamwe izvizvi vanoda kungoshandisa vandoona kuti haana matsamba kasi ari kupiwa mishonga zvinova zvinhu zvinototi tinoda kuti vanhu ngavapiwe mishonga nevanhu vane ruzivo rwemishonga etmpc reassociation yako uve munhu maassociation ndozvaduma munenge muchitangana nemamwe vamuchipana ruzivo rwokurapa mune pfungwa dzimwe chete.
Imi mune chikoro here chamunodzidzisawo nhengo dzenyu?
Zinata tine chikoro chedu Zinata School of Traditional Medicine yatinotatichidzidzisa varapwa vedu izvo vanotora valaizinzi kwete matsosai tinoziva kuti uyuwane uzuru wakadani wachumiwa wajita bukubari kwa shakosa chunga tishudiwa tuwe ni kuma basic za tora pati kika uzuru tukujiza hako pekele kumaramba uchijiza hako nguwa ni nguwa